Vaungana kuzoonekana nemufi vanosanganisira vanoita zvemitambo, vashandi vehurumende, vemakereke pamwe neamanesha mwari. Munyori mukuru mubazi rezvemitambo vaNicholas Moyo vati vafara kuti hurumende yabatsira pakuvigwa kwavo runova ruremekedzo rukuru.
Hurumende yakaona zvakakodzera kuti vapiwe the state assisted a funeral.
Vakamboshanda nachenjerai mune zvemitambo vari mutambi uye vachitungamira sangano reAfrica Sun Motion Pictures vaStephen Chigorimbo vatsanangura mushakabvu semunhu akavhurira vamwe vatema nzira munyaya dzekuita zvemitambo.
Munhu akanga akasimba pamazuva azvainetsa, nokuti mazuva avo chaiwo mazuva varungu pavakanga vachiri kutonga.
Mutambi wechidzimai Kesi Yamasona anozikanwa nerimadonhorirwa rekuti Muchaneta anoti mushakabvu ndiye akamupa chidokwa-dokwa chekuita zvemitambo.
Kwatiri isusu Susan Chenjerai is an icon, a legend and ndoma pioneer acting muno muZimbabwe kumadzimai. Saka kwandiri munhu wekuti ndingati she's an inspiration.
Mumwe wemutambi wechikuru wemuHarare Ambuya Rosemary Chiona vanoti amai Rwizi munhu akasimudzira tsika nemagariro evatema.
Vaimiramira nemurume wavo vachimutsigira, asi kana vaakumbavavavega vaitaura mashoko anodzora munhu. Ko, munodarireko pane vanhu nhai baba varwere?
Vachitaura neStudio 7 vanongorora nezvemitambo vachishanda nesangano reComplete Arts Project vaPeter Churu vanoti mushakabvu akaita kuti zvemitambo zviite chiremerera.
Vakatanga kuita basa redu remadrama nguva yakanga yakaoma chaizvo, zvichinzi izvi ibasa remarombe, kunyanya-nyanya vanasikana vasingatenderwi kunzi anoita basa redu iri, zvichinzizvo ibasa repambi.
Mugore ra2020 Chenjerai ndemumwe wevanosvika makumi mana vakaremekedzwa nemubayiro weNama Legends semucherechedzo wekupemberera makore makumi mana Zimbabwe yawana rusununguko. Kusvika panguva yekushaya kwake, Chenjerai ange akambosiya zvemitambo ave mufundisi mukereke yeThe New Gospel Church of God uye ange ave nemakore makumi masere nematatu ekuberekwa 83. Chenjerai akatanga zvemitambo kumakore kuma1950s asati atangazve kuimba. Mugore ra1951 ange ari nhengo yechikwata chevatambi cheBantu Actors ndekuzobatana nechikwata cheMarandellas Bush Babies semuna1958. Akashanda nevaimbi pamwe nevatambi vakaita mukurumbira vanosanganisira mushakabvu Safirio Madzikatire aizikanwa nekuti Mukadota, mushakabvu Oliver Mtukudzi pamwe naThomas Makanya Mapfumo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.